Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, zvita 19, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inopasisa budget ra2025 paine kunyunyuta kweveruzhinji kuti nhengo dzeparamende dziri kuda upenyu hwepamusoro veruzhinji vachitambura. Mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti bato ravo raita zvakawanda zvinonwisa mvura mukusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe neupfumi hwenyika. Nume yemutungamiri weZambia vaakainde ichilema inosangana nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende inonzi yakapasisa budget regore rinouya ra2025 usiku wadarika. Iro rinonzi rawedzera kudarika zvarakambengeriri muurongwa webhajeti wakaturwa negurukota rezvemari mwedzi wapera. Izvi zvinonzi zvaitawo kuti bhajeti iri ringe richikura uwandu hwemari yava kutariswa kushandiswa. Izvi zvinowedzerwawo nechikumbiro chinonzi chakaiswa nenhengo dzeparamende chekuti masachigaro 30 emakomiti eparamende atengerwe dzimwe dzimotokari dzekufambisa. Zvimwe zvinonzi zvawedzerwa muurongwa webhajeti uhu zvinosanganisira zvekuti nhengo dzeparamende dzipiwe nzvimbo dzekuvakira dzimba muguta reHarare, dziwedzerwe mari dzemihoro pamwe nedzekubatsirikana uye kuti mari dzakanangana nebudiriro yematunhu kana kuti devolution fund dziwedzerwe. Asi izvi zvinonzi zvasimudza kugunun'una kukuru kubva kune veruzhinji avari kuti nhengo dzeparamende hadzisi kutarisa mamiriro akaita zvino munyika umo nzara yapfunya chisero uye muzvipatara musina mishonga. Urongwa hwebhajeti hwakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube musi wa28 Mbudzi waive hwemari inoita US$7.7 billion, asi zvave kureva kuti mari iyi ichakwira kudarika pazvichitevera zvimwe zvazopfekerwa izvi. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mumiriri wemarondera Central muParamende varisa chigaro wekomiti yeParamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vaCaston Mateo webato reTriple C.
Hapana chinyowani chiri kumbodhimandwa nemaMP. Mubhajeti ra2024 regore rino, pane zvanga zvakanzi maMP vachazoita, munoziva zvinoitika maMP vanhu vanobva Zimbabwe yese. Asi saka tisi pavanouya muHarare vanospenda svondo rese vari muHarare, saka vanenge vachida pekugara vari muHarare. Saka vanhu vangu vachikumbira kuti madii kugwedzera bhajeti reparamendi kuti tisazonyadziswa senyika. Munomboziva zvinonyadzisa kuti tinoendawo kune dzimwe nyika tichiona mamiriro akaita maparamendi edzimwe nyika. Ndikakutaurirai kuti mamembers ofuparamendi mari akatambira haipfuure $500. Mamembers ofuparamendi emuZimbabwe they are the least paid muAfrica yese. Of course zvinoitika ndechekuti vagwemapepa nhau vanozosimba kuti aiwa maMP anotoda zvinhu zvekuti vagarika, but aiwa kana haisiyo nyaya yacho.
Asika muchangobva kupiwa dzimotokari sei mava kuda dzimwe motokari zvakare?
MP akapuwa motokari ndizvozvo. Asi pandaka maripoti inini ndaipa ripoti yanga abva kumachairpersons. Machairpersons ndo akafanana nevaminista emparamendi anditi vaiti ivo pavhiki vanofamba zvisingaite, like izvezvi ndikutaura nemi ndiri kubhubhi, handi muri kuona. Saka vanofamba, saka vaiti tadika vanowo motokari dzidiki zvadzo zvekuti tifambise mafambiro atinoita, nekuti in 2 years dzinenge dzaparara motokari dziri dzehurumende. Ndotika zvaitaurwa izvozvo.
Kune vamwe honorable vari kuti dai simba riri kuiswa nemaMP iri pakuti vanhu zvavo zvivanakire vawane motokari nepekugara nezvimwe zvese riri rimwe chete ravanoisa pakuti nyika inge ichiwana zvipatara, zvichiwana mishonga, zvinhu zvichigadziriswa munyika. Dai nyika yakagadzirika munoti
magona stereotype up ndakutaurirai nyaya yezvipatara yakataurwa ende ndoyakataurwa nguva yakareba makataura makavereka munonzi muhansard nyaya yezvipatara yakataurwa yemacancer machine yechi yese yakataurwa vanhu vakashedzera vakataura munhu wese asi zvendezvo zviri kuti vemapepanhau vanongonhonga pataurwa zvemamp chete asi dai kuri kunzi vakatarisa kuti chii chakataurwa nemamp pakataurwa zvinhu zvese zvamungafunge zvemunyika munomu ndosaka ndati zveparamendi yange iri budget number 2 kune mabhajeti 41 akataurwa
saka chii chichaitika pamberi zvatopasiswa here kana zvichagarirwa pasi zvakare
bhajeti rakatopaswa nezuro rakapaswa nezuro pane zvakawedzerwa zvaidiwawo nemamp izvozvo asi zvizhinji zvemapakara zvakawedzerwa zvakare infact bhajeti yeparamendi is about 1.7 billion zig anitika bhajeti rehealth rakasvika kuma 20 or 30 billion rakawedzerwa zvikuru kuti ritenge zvinhu zviri kudiwa izvozvo
vanga vari mumiriri wemarondera central muparamende vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko vacaston mateu vebato retriple c vari parunare kubhubhi kumatevereland north nestudio 7 mutungamiri wezano pf vari zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti bato ravo raita basa rinonwisa mvura mukusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe neupfumi hwenyika asi vagari vakawanda munyika nemasangano anoshanda akazvimirira vanoti vamunangagwa vari kurarama munyika yavoga sezvo vanhu vatsvukira nenhamo tobias mudzingwa anotipa nyaya inotevera
vachitaura pamusangano wekupedzisira mugore rino wekomiti yepamusorosoro mubato rezanupf yepolitbureau vamunangagwa varovera bato ravo maoko vachiti zvisinei nezvimhingamupinyi zvaraitarisana nazvo muhurumende rakakwanisa kuti vana vezimbabwe vanyemwerere
kunyange takatemerwa zvirango zveupfumi zvinova zvinonyanya kutidzosera kumashure ndinofara kuti kushanda kwedu nesimba kwaita kuti upfumi hwedu husimukire uye vanhu vekwedu vasimudzirike mumararamiro avo ngatirambei tichishanda nesimba kuti zvese zvatinovimbisa vanhu tizvizadzise
vamunangagwa vaenderera mberi vakatsiura dzimwe nhengo dzebato ravo dzavati dziri kusvibisa zita rezanupf kubudikidza nekuyanika nyaya dzebato iri pamadandemutande pane kutevedzera matanho anofanirwa kutorwa mubato kana paine kutsutsumwa kuripo vatiwo zimbabwe ine zviwanikwa zvinokwanisa kuita kuti ive pamberi penyika dzemuafrica munyaya dzekubika simbi kana pakashandwa nemazvo asi panyaya yekuti upenyu hwevanhu hwakavandudzwa gore rino vanozviramba mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuharare reharare Residence Trust va Precious Shumba
vanhu vazhinji vari kushayiwa kana mari yekuendesa nakuzvipatara vari kushayiwa mari yekudya vari kushayiwa kunyangwe nemari chaiyo yekuendesa vana kuchikoro iwo ndoo vari kufunga kuti vari kugona vanhu vari kutambudzika zvikuru
asi mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanoti zviripo zvikukutu zvakaitwa nehurumende yeZANUPF
vashandi vavakutambira zviri nani zvichisanganisira nebhonasi ravari kupuwa gore rino totarisa mugwagwa totarisa kumamaini totarisa zvose zvigadzirwa zviri kuitwa totarira kushingaira kwavari kuita panyaya dzokugadzirisa energy sector
kunyange miono ichiita seinosiyana panyaya yekusimudzirwa kweupfumi hwenyika pamwe chete nekuwanisa huchi nemukaka kuvana vezimbabwe kwataurwa navamunangagwa sangano rezimbabwe statistics agency rinoti vanhu vanodarika zvikamu gumi nechimwe kubva muzana havana mabasa asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira kusanganisira zimbabwe congress of trade unions anoti uwandu uhwu hunogona kusvika kuzvikamu makumi masere kubva muzana 80% vatafadzwa mavhunga avo vanoshanda nesangano rakazvimirira reproject vote 263 vanoti zvichida dziri kwedzimwe nzvimbo dzakabudirira zvinonwisa mvura munyika kwozoitawo dzakasaririra
zvinhu zvatinoda kuonawo nyika yedu chibudirira tichichinja mararamiro evanhu vedu
zvinhu zvavari kutaura zvinoona ngesiri izvo zvatiri kuonawo kwatiri asi pamwe kune dzimwe nzvimbo zviri kunge zvichichinja
nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi pauniversity of zimbabwe valazarus sauti vanoti pachiri nemufambo kuti bato rezanupf riti rafadza veruzhinji nekuvawanisa upenyu hwakanaka
vanhu vakabhenefita from nyaya dzavari kutaura vanhu vairerekera kubato rezanupf bati rudende rwenyika yezimbabwe vasina kwekumhanyira kana vatsva kudumbu nekumusana vari kungotambudzika
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzinonzi nebhanga repasi rese reWorld Bank dzine urombo hwakanyanya kana ichienzaniswa nedzimwe, uye pane zvizhinji zvinoda kuitwa munyaya dzeupfumi hwenyika pamwe nematongerwo enyika kuitira kupedza kutambura kuri munyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nedzezvimatongerwo enyika dzinoti Zimbabwe iri kuparara sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa upfumi hwenyika, kutadza kupedza huori muhurumende uye kusava nehwaro hwezvimatongerwo enyika hunofadza munhu wese. Pamusangano mukuru wezano PF waitwa uyu, vamunangagwa vatorawo mukana wekuremekedza mushakabvu vakavigwa nesvondo yadarika kupurazi ravo mumhemberekedzo yeguta reBulawayo vapelekedzela Mphoko. Vakorokotedzawo amai Netumbo naNdindaitwa, avo vaive vakamirira bato reSwapo muNamibia, vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna Zvita, asi dzakanzi nevamwe dzaive dzisina kuchena. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.
Vatereri, echinwe chiziviso chakakosha. Mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel iyi, endai pa WhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya mabatani pa batani rekuti mutitevere kana kuti follow. Kana mchida link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe pa WhatsApp channel pa VOA Shona. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatambira nhume yatumwa nemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi vaEnoch Kavindile. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita kumuzinda weState House, vaKavindile vati rwendo rwavo rwanga rwakanangana nekunzwawo kubva kune mutungamiri wenyika uye vari sachigaro weSadik vaMnangagwa. Ngatinzwei vaKavindile vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita navaMnangagwa.
We were the chair before he came. So from time to time it's important that we come to consult the
chisu taive nechimuti chasa chigaro wechisangano reSadik, saka zvakakosha kuti nguva nenguva tigone kuuya zvoonesana nekupangana mazano nasa chigaro aripo panyaya dzakasiyana. Sekuziva kwenyu, Zambia neZimbabwe dzine ukama hunobva kure. Patapedzisira kuuya taitsvaga rutsigiro rwemumwe wedu aida kupinda pachigaro chemukuru weAfrican Development Bank. Rutsigiro urwu takaruwana.
Avanga vari vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZambia vaEnoch Kavindile vari nhume yavaHichilema vachitaura nevatori venhau kuState House muHarare. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri webazi rezvokudyidzana nedzimwe nyika vaMichael Mukura kana wogurukota rebazi revaAmon Murwira. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Eliot Masocha.
Zvinhu zvinoitika chaizvo muukama noushamwari nohusahwira hwenyika zvinosanganisira neorganization inenge iripo yakaita seSADC, kuti kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichidiwa nenyika yakaita seZambia kuti zvinge zvichifambiswa mugungano reSADC, zvinofambiswa nenzira idzodzo dzaitwa nepresident weZambia kuti tuma munhu wavo unokosha kuenda kuna chairman weSADC kunoti munhu vachiita makuhwa avo nokuti tozvifambisa sei, nokuti vaMnangagwa ndiye chairperson weSADC pari zvino, kana kuti Zimbabwe ndiyo chairperson weSADC pari zvino.
Pane zvakawanda zviri kutaurika pakati peZimbabwe neZambia. Tingati ukama hwenyika idzi pari zvino humire sei?
Pari zvino ukama hweZimbabwe neZambia handivoni kuti kunganzi hwakaipa. Ukama hwakanaka hongu. Apo naapo savanhu panogona kuita mashoko anogona kunge achitsamwisa vamwevo, asi izvozvo chete hazvinganzi izvo ukama hweZambia pari zvino neZimbabwe hwakaipa. Aiwa, hwakasimba, hwakabvira makare kare. Ukama hwokuzvidzana zvinoenderana nenyaya dzoupfumi hwenyika, kutengeserana kana kuti zvamagetsi kukaribha kuya uku saka ukama hwacho usawira kwatingati usawira hakungoputsiki zvenhando
sevavakidzani vamunangagwa navaichilema handioni vari kusangana tiri kunyanya kuona nhume zvine zvazvingareva here izvi
kusasangana kwavaichilema navamunangagwa kwenguva yakareba kubva pavatonga vaichilema zvinogona kunge zvichiratidza kuti vaviri ava havanatsokunzwisisana kana kuti mafungiro avo panyaya dzokutonga akasiyana asi panenge paino mukana wokuti mamiriro azvakaita izvi hatingandovonani tichitaudzana ipo pano umo mukana wokuti ndinogona hangu kutuma vamwe vadiki kwandiri kuinda nezvandine ichida kutaura napurezidendi
avanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mushinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutsikirirana pagungano remunamato muIbadan guta guru redunhu riri kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kweNigeria reOyo kwakonzera kufa nekukuvara kwevanhu vakawanda izvi zvaziviswa nhasi nagavhana wedunhu iri Vasei Kakunde chiitiko ichi chaitika pachikoro chekereke yeIslam apo vanhu vakawanda vanga vaungana pamutambo wemhuri mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nhasi varamba muono wekuti kubviswa kwemutungamiri weSyria vaBashar al-Assad pachigaro kunoreva kuti Russia yakakundwa vaPutin vataura mashoko pamusangano wepagore vavanoita nevatori venhau vachiti Russia yakazadzisa zvinangwa zvayo muSyria umo yakamhanya kunopa rubatsiro rwechiuto kuhurumende yavaAssad makore anodarika mapfumbamwe adarika ichibatsira kudzivirira vapanduki kubvisa hurumende pachigaro dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi munyika rinonzi nevakawanda rave kukanganisa mararamiro avo sezvo risisina boka rariri kusiya svondo rino kubva nechipiri magetsi anonzi akadzimwa nyika yose kusanganisirawo nenyika yezambia ukuwo kwagara magetsi anga achidzimwa-dzimwa pakati apa asi vamwe vari kukurudzira hurumende kuti sezvo dambudziko iri raita ndambirira hosha yemuhura hurumende inofanirwa kutora matanho anoripedza zvachose akaita sekuti dzimba dzose dzishandise magetsi ezuva kana kuti sola magetsi anogaiwa nezesa onangana nemakambani nemigodhi zvinokwanisika kuitika here izvi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf dr masimba mavhaza nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora takatanga nokubvunza vadzokora kuti vanoona sei nezvedambudziko iri
munyika maita chirwere chehurumende isina hanya nevanhu isina basa nemacitizens inotora mari ichiendesa kune zvimwe zvinhu zvisina basa taitarisira kuti hurumende pari zvino yainge yagadzira hwange koliari kuitira kuti magetsi awedzere munyika yakatadza kubhadhara mari inofanirwa kunge ichibhadharwa kuchina yainoti shamwari yayo iko zvino china yaakuda kutotora hwange koliari iyoyo ende ikasabhadharwa tichatoenderera mberi nedambudziko rakanyanyisa rekushaya magetsi zvavakawana kubva kusmith regime vatadza kuzvigadzirisa kuti zvirambe zvichishanda kariba dhemu yakavakwa nasmith nepower station yacho vatadza kuimaintaina kuti irambe ichitipa magetsi saka totori nedambudziko munyika unotoshaya kuti kana vachitaura kuti Zimbabwe is open for business vanorevei nekuti hakuna bhizimisi rinofamba kusina magetsi
dr mavhaza manzwa zvataurwa navadzokora uyewo nyaya yedambudziko remagetsi rakabata nyika iri munoti
totaridze kuti Zimbabwe nezambia yakaiwa nedambudziko rekushaya kwamagetsi kubva nezuro nemarumwe zuro zvichitevera dambudziko rakaita kana pachirwi rinonzi synchronized blackout zambia nezimbabwe isisina magetsi chivi zakato nevano na magesti kana the Southern African Power Protocol or Power Pool Coordination magesta hasi shaka nekuda kutadza kutoka kuhurumende magesta shaka kuti pane chaitika kunzimbeba kukara kugwenya remagesti renyika inobata nyika mbiri Zimbabwe neZambia iko zvine izvi nyika mbiri dzvari muvari vanga chimbi chimbi kuita kugadzirisa dambudziko iroro timwe tinofanira kuzvikara
asi musati maenda mberi Dr. Mavaza dambudziko harina kutanga nechipiri nechitatu idambudziko ragare riri rumara magetsi muZimbabwe
asi dambudziko razvoita kuti magetsi aya arambe ashaike kwenguva yakareba sezvakaita nezuro nemarumwe zuro idambudziko rakonzerwa iroro ne problem yakatarika zvaiyi ehe magetsi agara riri dambudziko nekuti kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika asi hurumende yakagadzira gwenya rekuwani ranga riri kunyebewa navadzokora kuti vakadya mari vakagadzira rikatoshanda magetsi akatobeta nani pati pakati yakaitika iyi mazama irapfuura ende iri kuramba ichingoitwa ichingowedzera nemazuva ari kuchera iri pakati pekugadziriswa hainei nekutadza basa kwehurumende
vadzokora ndadzwa muchiseka pindurai tinzwi
ungatadze kuseka zvinotosekesa chero mbavha yakawanda vamavaza vari kuti nyaya iri kuitika muZimbabwe yemagetsi haisi man-made voda kutaura zvakare kuti zviri kuitika kwese kwese aiwa hazvisi kuitika kwese kwese magetsi ari kuenda muZimbabwe zvakanyanyisa zvakapfurikidza mwero uye nyaya yavari kutaura kuti haisi man-made iri kutori man-made ndivo vari kutadza kubhadhara mamillions ari kudiwa kuhange power station ndivo vakagara pasi vakanyorerana nechina vakati itai zvakati vakapiwa mazibhiri akakurisa kupfuura mwero nekuti ndo zvinoita china izvozvo inobatirira haisi shamwari yakanaka
Dr. Mavaza pane vamwewo vari kuti dai hurumende yakwanisa kuti iise solar mudzimba kuitira kuti magetsi ari kugaiwa munyika achinangana nemaindastiri munoti uye munoona chiri chinhu chinoitika here ichi
hurumende yachotanga yakatoisa bhajeti yekuti vanhu vaisirwe sola mudzimba iko zvinezvi kune makambani akawanda ari kuisa sola mudzimba mumaruva vanhu vachibhadhara mari shoma shoma inobvira pa$3 to $5 pamwedzi yekuisira sola kana mwedzi mazuva akatarwa akwana vanenge vasisabhadhari nenge yava yavo saka in other words vari kungotenga mishini inoteya simba rezuva kuti rishandiswe mukati medzimba saka iko zvinezvi hurumende yakatora seproject number one kuti by next year kupera kwegore rinouya dzimba dzakawanda dzinenge dzava nesora kubva mumaruva nemumaguta chero pauri muZimbabwe varoedza kutaura kuti tikwatishandise sora dzakanyanyisa nekuti zuva ndiro rasina rakawanda kupfuura zvimwe zvese zviri kuitira izvi saka haisi nyaya yepolitics vadzokora ngavadzidze kunyara kuti kana vataura pamusoro pedambudziko ngavasangoisa munyu pasingaiswe munyu ngavaise chokwadi chivandidziko chega chibude pachena pasina nhema dzakazadzwa neuvengi wemunhu akaenga nyika yake
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kubritain nestudio 7 manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora vari parunhare kunorth dakota muno muamerica nestudio 7 vakamirira kugadzwa semutungamiri weamerica vadonald trump vari kukurudzira kuti nhengo dzeparamende dzirase bhiri riri pamberi pedare reparamende iro riri kuda kuti mari inoshandiswa nehurumende iwedzerwe vachiti bhiri iri rine zvizhinji zvinoda kugadziriswa sezvo rakarerekera kubato riri kutonga redemocratic party mukuzeya nezvenyaya iyi marvelous musanganya uye westudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reconcerned citizens vatim muringai
nyaya yebhajeti iri kutaurwa iyi ndokuona kunge matangiro achaita administration avo anenge akati bhendei nokuti tinoziva kuti without this budget financing yekuti magovernment departments maborder agents tsa agents nemasoja abhadharwe zvinhu zvinenge zvinomira zvakanaka
munoona bato redemocratic party rinotungamirwa nemutungamiri wenyika varipo pari zvino vajoe biden richiti chii pamusoro pechikumbiro ichi chavadonald trump verepublican party uyezve vakamirira kutora mhiko yekuva mutungamiri weamerica
Mademokrati watu wanao mkana wakuti vaiti ama advantages. Nukuti sinosu ya kuti makorano tira maviri kuchange kune ma midterm elections. Saka yatoa an advantage to the Democrats government ikavaro.
Iko kunonzi kuvarwa kwe government kana kuti shutdown zvinorevei?
Zvinorevei zvokuti ma essential services anoshandiswa ne federal government kazhinji achashanda into their maximum capacity. Saka tinoda kunge mapasipoti, kuborder control, kuTSA kwandambotaura kuya kuya nemamwe madepartments makuru, masoja nezvakadaro daro vanenge vasina mari dziri kupinda. Saka inenge iri like go slow kusina vashandi vakawanda.
Pane zvingaitwa here kuti tisazoona kumiswa uku kwemabasa evehurumende kuchiitika? Zvinhu zvingagadziriswa ipapa?
Zvinhu zvese inhauriranwa. Saka madhemokrats nemarepublicans vakagara pasi zvinoona kuchibuda masolutions. Asi ndiri kuonaini kunge vaElon Musk ndo vari kuuya vachithreatena maworkers kana kuti congress people kuti vasavhotera izvi nemasenator. Saka ipapo pakaita munhu ari kunze ane maoutside interest ndo kazhinji pazvinonetsa.
Zvakamboitika here izvi munhoroondo yeAmerica kuti hurumende inombovharwa?
Zvakaitika. I think the past administration yakamboita inenge kashutdown kadiki tozoti pangapana Obama vakambothreatena achirangarira kuti kwakazovharwa here kana kuti vakazowirirana, but aiwa chinhu chinowanzoitika. Vakamboita I think last time I remember tofunga mavhiki maviri vakazobvumirana. Saka yehe zvinoitika izvi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reconcerned citizens vachiongorora zvematongerwo enyika vati Muringai vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari muOhio muno muAmerica. Zvino yave nguva yenyu imi vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 makadimosi, ndiri kukumbirisawo PaStudio 7 timutibatiro mukuru weutano wehealth kuti ari kumbofamba here muzvipatara kuona kuti makamira sei. Ndakarwadzirwa muchipatara chihombe parevenyatwa hospital. Vane hama dzavo dzinenge dzatorwa ropa, vanhu vakabatirana zvigubhu zveropa kuenda nazvo kumalaboratory. Zviri kureva here kuti government yedu haina malebo pachipatara ekuti kana vatora munhu ropa votesta ipapo zviri kudiwa utarise mudenga ngura yaita chipatara cheparirenyatwa. Mabeds ndakabatikana, ndakarwadzirwa neupfumi hwetiinawo.
Makadi kuona kumajonga inango ndirikungotira pamusoro penyaya yenzara chete, pamusoro penyaya yenzara kuno kumaruwa kwatiri kunoku. Nyaya yenzara yakashata, nyaya yenzara yakashata. Tashatirwa kuno kukani, tashatirwa nenzara kuno varume, tashatirwa nenzara kuno. Hurumende yakasa kutiwawo kani, hurumende yakasa kutipawo chikafu. Ndini chafeti chabata pabhikita.
PaStudio 7 magadi kuana chonga magadi kwenu. Ndoda mbovunzawo kune ava vanenge vafamba vachitaura chii vamunangagwa 2030 vanenge vachitonga, vanenge vachiripo vachitonga. Vambovabvunza kuti vane vachitonga chii chevanhu vachitonga? Isu hatizivi kuti chevanhu vachiripo vachinhu vaivane vachadii vachitonga chii. Isoda mutungamiriri, hatidi mutongi. Tinoda mutungamiriri wenyika anofambisa nyika kuenda mberi kwete mutongi. Asida zvokutongwa isu. Taneta nyika yafa, nyika yaora.
Studio 7 makadi zvenyu, tinokutendai ndi baba wewanhu baba chinokwe. Chinoshamisa nyika yedu yeZimbabwe ndeyekuti utungamiriri hwedu huri kutambisa mari yenyika instead yekuti hubhajete mari. Kune nzara iriko ende kunotaridza kuti kune nzara zvakare gore rinotevera, but vari kutambisa mari vachipa chivhayo uchiita nayo madiro kupa vanhu zimuta kuti inidini vanhu vane mari kare instead yekupa varombo. Imo muzanu PF macho mune varombo vakatozarisa varimo mumamisha.
Tinotenda vateereri. Musakangana chirongwa cheWomen's Round Table nhasi na8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yekunetsa kuri kuita magetsi munyika uye kuti izvi zvinobata sei madzimai. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Paramende inopasisa bhajeti ra2025 paine kunyunyuta kweveruzhinji vari kuti rakawandira kumusoro setsvimbo vasha manhengo dzeparamende dzichiisa zvinodziyamura chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
soku izika disenda.